Midlands Province payakasangana musi Saturday kuti tive nekuita inonzi pachirungu affirmation kana kuti kutsigira resolution yatakaita kare muna 2014 yokuti anenge ari candidate yedu patinoita kuma election omula 2018 anenge ari His Excellency President RG Mugabe. Takagamuchira izvozvo. Chechipiri paiva pane nyaya yokutarisira nyaya yavakataura yatinoti BVR inotaura zvokuregister kwavanhu mazuva ano zvakare nokusimbisa zvakare inonzi polling station based voting system. Saka takabvuma izvozvo tikabva tazvitsigira. Saka seprovince takatsigirana navamwe maprovince edu yese ari 9 kuti haiwa handei kuspecial congress.
Asi pakaite chikonzero here chekuti vamugabe vaitirwe imwe special congress yekuti vanzi ndo vari kumirira bato ivo akatosarudzwa kare nebato muna 2014?
Hapana nechikonzero chiripo. Zviripo ndezvokuti kana tava kungosangana special congress yatinenge tava kuita nokuda kwemamwe zvimwe misoro yandakutaura iri pasi apa yokuti toda kuti tione kuti taita gadziro dzedu dzakakwana, tinenge tava kutongoita afemu. Saka tati hatisarudzi, tiri kungoita afemu.
Tiri kunzwawo vamwe vatiri kutaura navo kumatunhu uku vari kuti ivo vari kuda kuti pataurwe chisungo chiri kunzi chakabva kumadzimai chekuti mumwe muteedzeri wemutungamiri wenyika ave iye mudzimai. Midlands Province haina kutaura nezvazvo.
Inyaya yakataurwa kare, iresolution inobva nokumadzimai. Vakataura nechekare kuti vanga vachida kuti muconstitution paitwe amendment. Saka yakatopinda mudariro kare nyaya iyoyo.
Saka mutarisire kuti pa extraordinary congress ipachasarudzwa imwe politibiro itsva nevamwe vamwe vatungamiri.
Politibiro inosarudzwa at the leisure nokuda kwapresident. Kana vakada kuchinja vanochinja.